Matitawa la mpela kumisanga na wano na asi uyo waitiru wa mama wotisi RA province mnyore anuona nezo kufatiku wa pema basa vati mbarate ziyande vati nilizote zedunu zabumira na kutawaka sukuwele wabo misi kwa basa mubacho pamwene uru mende sezunyaya za wazi pome wa zaka wanda vati ziyande vati waka sukuwele wazi pome wa mwosha adunutanga nisika kutari mege za mkuluwe bacho vati Robert Mugabe nemuze mae wawo amai gre Mugabe, kugoera amaneta mari dzavo pekugara mumaguta akawanda kudoma nhengo yezanupf kunotoni pasina kuyirana nevamwe pamwe nekutadza kubatanidza nhengo dzebato sezvo vari ivo tete remusangano zvinonzi vakatukwere vakambunyikidza vanhu vekunotoni kuti vatambere varonald chindeza semumiririro webato vatendedza vakakundwa navatemba muiswa musarudzo izvo zvakakonzera mitauro mudunhu rose
tawirirana kuti isusu unanimously vakasukuwere vamise basa ravo ravanga vachiita rehu national pc pamwe chete nerehurumende ndo zvatawirirana izvo vane nyaya dzakawanda chekutanga muno mumash west vakatiimbodzera candidate kunotoni zanupf ikaruza maelection ekunotoni uyezve vanoti undermine the president and first secretary of zanupf comrade RG Mugabe musangano wanga usisafambi zvakanaka hakuna masero kumusha uku ivo vanga vasingauyi kuzoumba masero vanga vasingauyi kuzoumba mabranchi madistricts kuti vasupervise vaone kuti batairo riri kufamba sei
vachitaura pamusangano mumwe chete nhengo yesendura komiti uye vari mutungamiri wezifa vaphilip chiyangwa vati provisional coordinating committee yashandira chisungo chekudzingwa kwavakasukuwere vachiyamwa vati vakasukuwere vanga vachitadza basa ravo zvakanyanya zvekuti vakaregwa varipo iko kuine sarudzo gore rinouya zanupf ingangokundwa
pakasvika apa kati yedu inoenda kumaelections next year kana munhu achipira pakusagona nekusagoneseka saka tikuwere ngaasuduruke
varongora nezvematongerwo enyika vachishanya nezimbabwe democracy institute vapedzitairwanya vanoti vakasukuwere vatangobviswa pachigaro chemukokeri wemusangano chete
asi sokuona kwangu ndofunga kuti vamugabe vanoda kungovabvisa papolitical committee asi kuzovadzinga mumusangano handifungi kuti vanoda kuvadzinga pane zvakaitwa navakasukuwere zvatisiri kuudzwa nevanhu vezanu
asi varohanya vanoti nyaya yavakasukuwere harisi iro dambudziko munyika varohanya vanodambudziko riri munyika utungamiri hwakaipa hwavamugabe
asi zvinhu izvi hazvina zvazvinobatsira munyika nokuti dambudziko ratinaro harisi dambudziko ravakasukuwere dambudziko ratinaro ndoutungamiri hwavo ivo mbune vamugabe nevamwe vavo wokuti vanhu vawane mabasa munyika mugadzikane zvinhu hazvina kumira zvakanaka nenyaya yekuti ikonomi yedu yakatakwa saka problem haitombonzi yavakasukuwere
musangano wanhasi wapindwa nemapachigaro ematunhu madiki nhengo dzose dzedunhu pamwe nevamiririri veparamende mudunhu vanosanganisira vaimbova mukokeri wemisangano vaobesa shamu vadekta nduna vakaenzes paradza vaziyambe ziyambe vafanepiri pamwe navagodzimbere mauro kusvika pari zvino matunhu anodarika matanhatu akabuda nechisungo chekuti vakasukuwere vasiye basa kudzingwa kwavakasukuwere kunofanirwa kusvitswa kusendura komiti iyo inofanirwa kutambira danho iri yosvitsawo nyaya iyi kukomiti yezanupf yepamusorosoro yepolitibhiro kana politibhiro yatambira danho iri zvinoreva kuti vakasukuwere vanenge vadzingwa mubato izvo zvinozopa vamugabe mukana wekuvabvisa pachigaro chavo muhurumende ndakanirira studio 7 muchinhoi ndini apa chigoriwa